kakaona kuti government made business wanga wachisangana wachitaurirana ega kuti maopportunities aripo akamira sei asi vachiita unge amwe mastakeholders atinofila kuti ari important semasociety organization mastakeholders aya ndo masociety organization nemacommunities saka uchakazocreata aplatform ekuti communities nemacivil society organizations vasangane vachitaura maissues arimo muthe mining sector but isu hatinangoiconfina kuti macivil society organizations chete mumacommunities takabva taiswawo kuti govenment ngaiyo ebusiness iyo kuti titaurirana saka ndozvatinenge tichitaurirana izvo kuti zvinongonetsa kurozozviwanikwa zvii and tinotarirwa kuti tinge tichiitei kuti zvinhu zvigadzirisike saka iplatform yekuti tishande tese semastakeholders kuti tigadzise machallenges arimo tinotiwa kuti the mining sector contributes to economic development
musangano uyu wakakosha zvakadii zvokuti ungaunganirwa kwemazuva maviri
musangano wakakosha zvakanyanya zvekuti tiri kutaura mafigures evanhu vauya izvozvi nhasi kuma300 and kwete vemuzimbabwe chete tinoonawo macommunity nemapartners anhu ari kubva kunana mozambique ari kubva kuzambia ari kubva kumalawi ari kubva kutanzania nekusouth africa zvinoratidza kuti musangano uyu wakakosha nekuti tikatarisa zvicherwa kana zvitozi maminerals nemaeconomic problems atikuseka muzimbabwe kuri kunzi maminerals ndiwo anongotibatsira kuti tiite yatinoti economic recovery stabilization ikuzokura tinoona kuti masectors amwe ebeeconomy asikuperfoma anana tourism anana agriculture nedzimwe masectors saka iyoyo mining sector ndiyo inonzi ingangobatsira kuti zvinhu zvifambe muzimbabwe ndekusaka tichiti musangano wakakosha because unenge uchitaurawo izvo zvekuti zvinhu zvinofanirwa kuitwa kuti mining kana potential yemining iite fulfilled kana iite realized
zvii zvamunotarisira kuburisa panopetwa musangano uyu mangwana
panopedza musangano tine inonzi declaration yatinozotora tichienda nayo kumapolicy makers tichichi emastake holders ndozvatiri kuona sezvinhu zviri kunoitwa nemining sectors ndozviri kunonge zvichigadziriswa saka tiita semaissue zvakaita nemagrey that political parties should play and make sure kuti whoever wins next year puts national health government on their manifestos or on their plan of action tinenge tichitarisawo kuti how does mining affect marights emacommunity how could they benefit from exploitation emaresources a tiita semaissues ematransparent and accountability kuti kana mari yabva kumaminerals ingangoshandiswa sei kuti ibatsire kuti economy inge ichidevelopa
taonawo vemapato ezvematongerwo enyika vari kupindawo mumusangano iwoyu vapindirawo papi
isu tiri kuti kana tikatarisa manatural resources mitemo inotongana natural resources inoitwa nemapoliticians inogadzirwa neparliament yozoimplimendwa nedexecutive kana kuti cabinet handizi saka ndekusaka tati isu vanofanira kunge varipo kuti vatitaurire kuti iyo sezanupf iyo semdc kana senational peoples party kana vakapuwa mandate yekuti vatonge next year what are they going to do to address machallenges ariko natural resources what policies do they have how are these issues reflected kumaconstitutions avo kumamanifestos avo nemaother policy documents saka tinoona vakakosha chaizvo vematongerwo enyika nekuti tinoziva kuti manatural resources kana kuzivanisa its a source of wealth and power those that in control of natural resources has power saka there is no way yetingati power nemanatural resources nezvematongerwo enyika zvakasiyana ndokusaka gore rino for the first time taita session inozvi interface between natural resources governance and development.